Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu zvita 7 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tine chisungwa chatakati umwe naumwe anofanira kutevedzera zviri mumaringe nefomu reloan agreement raakasaina, zvinotarisira kuti umwe naumwe member of parliament ange ane chivako chekuti ange achikwanisa kunge achigara achishandisa mari.
Nengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzinoti hadzisi kuzodzosera mari iri kunzi ndeye zvikwerete kubva kuhurumende, kunyangwe vakawanda munyika vari kushora danho iri.
Kwira kudare rekumusoro reHigh Court tinyuta kuti dare iri daira manikidza hurumende kuti yabuda nehwaro dzekuti tingaite nhaurirano sei kana pachifikiswa maconditions of services edu sevashandi vehurumende, zvinosanganisira kutaura nyaya dzemuhoro wedu.
Hurumende yoendeswa kudare nevashandi vayo ichipomerwa mhosva yekusada kutevedzera mutemo panhaurirano dzemari inotambiriswa vashandi. KuFIFA World Cup kuQatar, Morocco yofadza vakawanda muAfrica nekurova Spain. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change razobvuma kuti nhengo dzaro dziri muparamende dzitore mari yechikwerete yekutenga dzimba kubva kudare iri, asi nhengo idzi dzinofanira kubhadhara zvikwerete izvi. Mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vaimbenge varamba kuti nhengo dzebato ravo dzitore mari iyi vachiti kudziya moto wembavha. Frank Chikore anotipa nyaya iye.
Vanokokera nhengo dzeCCC muparamende vaProsper Mutseyami vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti nhengo dzebato ravo dziri muparamende dzakasangana nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa, vakabvumirana kuti nhengo dzavo dzitambire mari dzezvikwereti zvedzimba kubva kuparamende, asi dzichizozvimirira pakubhadhara zvikwereti izvi.
Tine chisungwa chatakati umwe naumwe anofanira kutevedzera zviri mumaringe nefomu reloan agreement raakasaina, zvinotarisira kuti umwe naumwe member of parliament ange ane chivako chekuti ange achikwanisa kunge achigara achishandisa mari.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Osalo Siziva vati pane zvibvumirano zvakasainirana nenhengo dzeparamende nedare reparamende kuti dzidzosere zvikwereti izvi.
Chatinoziva seCCC ndechekuti hakuna munhu anotora mari yemataxpayers orega kuibhadhara, nekuti kwatiri inoshanda oso kumadomestic and internal process edu kuti uri member in good standing.
Asi dare reparamende harina kuzivisa kunyika kuti zvikwereti izvi zvinobhadharwa sei, uye nemadhora ekuamerica here kana kuti uremu hwedhora pachikero chebhanga reRBZ kana kuti kumabhanga akazvimirira. Vanokokera nhengo dzeZANU-PF mudare reparamende vapupuraito garepi vati hazvisi zvitsva kuti nhengo dzeparamende dzipiwe zvikwereti neparamende.
Kungangovawo kungotaura kwevanhu vava nenyadzi, sezvo vakambenge vari chikwereti ichocho havachidi iko zvinovava kuti ngachichibhadharwe, saka kungoitawo politics.
Asi mutauriri webato rinopikisa repatriotic Zimbabweans iro risina kana nhengo imwe chete muparamende vaShelton Mupambwa vati nyaya yezvikwereti izvi yaitirwa kuti mapato ari muparamende awane mari dzekushandisa kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Mari iyi yapuwa nguva yatakatarisana nenguva yesarudzo gore rinouya, zvichireva kuti izvo vavatange vachikombita navo vasiri muparamende iko zvino vatange vari at a disadvantage, nokuti ivo vanenge vaine ma40,000 ekuenda vachigadzira maposta, kutenga vanhu nekuita mamwe mabasa.
Asi vatogarepi vati izvi ndezvemugodzi matsuro.
Mapolitical parties kana achienda kusarudzo anozvimirira. Isu seZANU-PF tinosponsiwa namamembers eZANU-PF.
nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vashanda nesangano relabour economic development and research institute of zimbabwe dr prosper chitambara vati hapana chakaipa kuti nhengo dzeparamende dzipiwe zvikwereti neparamende asi vati zvikwereti izvi zvinofanira kubhadharwa kuitira kuti zvisakanganise upfumi hwenyika
munhu wese angowana chikwereti kuhurumende tarisiro yake ndeyekusadzosa mari iyoyo iyo ndo yatiri kuti moral hazard mueconomics ya saka izvozvo zvakaitika zvinokanganisa mafambiro ezveupfumi munyika saka munhu anenge apiwa mari nehurumende mari iyoyo inofanira kumekwa shuwa kunzi yadzoserwa kana yanga yapiwa ichinzi imari yechikwereti but kupiwa kwechikwereti nehurumende whether kuvarimi whether kuma MP whether kuma minister izvozvo hapana chakaipa
nhengo dzeparamende dzakapiwa zvikwereti zvemari inoita zviuru makumi mana zvemadhora ekuamerica US $40,000 pamunhu vatevedzeri vemakurukota ehurumende vakapiwawo mari inoita zviuru mazana matatu nemakumi mashanu emadhora kana kuti US $350,000 uye makurukota ehurumende akapiwawo zviuru mazana mashanu zvemadhora ekuamerica US $500,000 pamunhu aka akasike kutanga hurumende neparamende ichiita izvi muna 2015 RBZ yakapa makurukota ehurumende nhengo dzeparamende vakuru vemauto nevamwe vanodyidzana nebato rezanupf zvikwanisiro zvekurimisa zvemari inodarika bhiriyoni imwe chete yemunyika mushure mekunge vakawanda vavo vatadza kubhadhara chikwereti ichi chakazotorwa nerbz zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi nemasangano anokweretesa mari akaita seimf neworld bank zvakakanganisa upfumi zvakanyanya ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore
Masangano mashanu anomirira vamwe vashandi vehurumende akwira kudare High Court achida kuti dare iri rimanikidze mushandirwi anove hurumende kuti ibude nehwaro wenhaurirano dzemihoro pakati pevashandi nemushandirwi sezviri muchikamu 65 chebumbiro remutemo wenyika. Masangano akwira kudare anotire Zimbabwe Teachers Association, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Educators Union of Zimbabwe neCivil Service Employees Association uye ari kumirirwa nemagweta ematika Gwisai and Partners. Vakwirirwa kudare vanoti Public Service Commission, mutungamiri wenyika, gurukota rezvemari, gurukota rezvevashandi nemabasa, gurukota rezvemitemo pamwe negweta guru rehurumende. Pari zvino panonzi hapana mutemo unosungira hurumende kugara pasi ichizeya mihoro nevashandi vayo. Taedza kubata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutungamiri weAtuz Vaubert Masaraure.
Kwira kudare rekumusoro rehaiko tinyuta kuti dare iri dai ramanikidza hurumende kuti yabuda nehwaro sekuti tingaite nhaurirano sei kana pachifikiswa maconditions of services edu sevashandi vehurumende zvinosanganisira kutaura nyaya dzemuhoro wedu munoona patinosichema tichiti mari haikwane mari haikwane.
Hapana here mutemo unosungira kuti munge muchisangana nehurumende muchiita nhaurirano idzi?
Hatina mutemo unosunga employer uyu kuti agare pasi nevashandi vake vanyorerane chibvumirano chekuti mari inokwana imari. Mukatarisa pamabenefits unongoona employer achingoita madiro acho jina akati taisa ichi taisa bonus tabvisa bonus tabvisa maleave tabvisa zvimwe hazvisiri izvo zvinenge zvitenderwa pamalabor standards. Saka tikuti hurumende ngaimanikidzwe zvichienderana nesection 65 yeconstitution iyo inoti mashandi vane kodzero yecollective bargaining kusanganisira macivil servants. Tikati tarisazve constitution yedu musection 203 inozoenda ichitsanangudzazve kuti kana paine maconditions of services aroda kufixwa nepublic service inofanira kunge ichizviita ichiita collective bargaining.
Kana zviri mubumbiro remitemo sei hurumende yanga isiri kuzviteedzera?
Izvi hazvisi kuitwa nekuti hurumende iri kuramba yakasingirira nemutemo usisiri constitutional iri mupublic service act nemapublic service regulations ayo anovapa mukana wekuita zvavanoda kungotaura zvavada panguva yavada vasina kugara pasi nevashandi. Public Service Act nemaregulations anga arushandiswa ane masections anopa public service simba rekungoita zvinhu izvi isina kutaurana nevashandi. Saka tikuti tikuti batari rione ma constitutional issues kuti kana paine chimutemo chakagadzirwa chiri kunze chisingaenderane ne constitution, chimutemo ichocho cha invalid. Chakuda kuti pachigadzirwa mutemo unoenderana ne constitution. Saka kana pane mutemo mutsva unoenderana ne constitution, tinoona tichange takuwana kodzero idzi dzatagaratira dzomu constitution asi dzakuwanikwa kuma regulations ekusector kwedu. Tikatarisa panogadzirwa National Joint Negotiating Council, yakagadzirwa ne statutory instrument 141 of 1997. Statutory instrument iyi haichaenderani ne collective bargaining iri mu constitution. Mukatotarisa ipapo zvinenge zvichinzi kuchauya council inotaura zvema salaries, asi mu constitution ma salaries anotaurwa pakati pevashandi ne commission.
Vanga vari mutungamiri weAtuz Vaubert Masaraure vari parunare muHarare ne Studio 7. Mutungamiri wesangano reTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu vanoti vari muWashington DC pamusangano wekutsvaga nzira dzekurwisa huori uhwo vanoti hwatekeshera munyika yeZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara zvavo vachiti vakazvipira kurwisa huori munyika, asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwi nerwizi. Musangano wemuAmerica uyu uri kukokerwa nehurumende yeAmerica yakabatana nesangano reTransparency International uye uri kupindwa nenhengo dzesangano iri dzinobva kunyika zana nemakumi maviri neina. Komisheni yeZimbabwe yeAnti-Corruption Commission, iyo yakaumbwa nehurumende kuti irwise huori, iripowo pamusangano uyu uye wakatanga nezuro uchipera nechishanu. Vachikumbu vanoti pane zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa munyika kuti huori hupere, kusanganisira mitemo inochengetedza vanenge vamhangara huori. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 navachikumbu nezvenyaya iyi.
Ndauya kuno ndakamirira kuzotaura maringe nezveuori kutekeshera.
Takatarisa Zimbabwe, inganzi iyo yakamira sei panyaya yeuori tichienzanisa nedzimwe nyika?
Isusu veTransparency International tine chiyero chatinoita chinoratidza kuti nyika dzine uori here kana kuti dziri kufambira mberi nekurwisa uori. Tsvakiridzo yakaitwa mugore ra2021 takaona kuti Zimbabwe yainge iri pachibodzwa chinoita makumi maviri nenhatu bvamuzana kana kuti 23% 23 out of 100, zvichireva kuti nyaya dzekurwisa huori tiri kuramba tichidzokera kumashure tichitambudzika. Tikatarisawo zvakaringana nedzimwe nyika tiri pachidanho chezana nemakumi mashanu nemanomwe, zvichireva kuti tiri pa157 out of 180 countries. Zvinhu zvinokatyamadza zvikuru, zvinoratidza kuti nyika yedu yatekeshera huori.
Huori uyu hungapedzwe sei?
Isusu senyika tine zvisungo zvatakaita kubazi reUnited Nations zvinosanganisira kuti vanoshambadza huori nekuhuburitsa pachena vanokwanisa kuchengetedzwa sei. Tigoita zvakare kuti kana mari dzichinge dzabiwa munyika, nezvese zvinenge zvabiwa munyika zvatinoti ill-gotten wealth zvinofanira kudzorwa munyika yeZimbabwe igokwanisa kushanda kuita pundutso yenyika. Zvese izvozvo zviri kukurudzirwa nebazi reUnited Nations, asi tinoona kuti munyika medu muZimbabwe hatisati tava nemutemo unochengetedza vanoburitsa huori pachena kana kuti hatinoti whistleblower protection legislation. Saka ukanga wavapo panzvimbo, tinoona kuti vanhu vazhinji veZimbabwe vanokwanisa kubudawo pachena vachitaura maringe nehuori uri kuitika kwavanogara. Nhau dzehuori idzi hadzingoperi nekuti vanhu vasungwe vaende kumajeri, dzinopedzwa nekuti kana vanhu vachinge vasungwa vaenda kumajeri zvavakaba zvigodzoka zvibatsire nyika yedu.
Vanga vari vatafadzwa chikumbu vanove mutungamiri wesangano reTransparency International Zimbabwe vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC. Bato remaDemocrats muAmerica nezuro rakawedzera uwandu hwenhengo dzaro mudare reSenate kusvika pamakumi mashanu neimwe mushure mekunge vaRalph Warnock vakunda vaHerschel Walker vebato remaRepublicans musarudzo dzechipiri kana kuti runoff dzakaitwa kuGeorgia. Sarudzo idzi dzakadzokororwa sezvo pasina akasvitsa mavhoti zvikamu makumi mashanu kubva muzana musarudzo dzekutanga. parizvino bato remaRepublicans rine nhengo makumi mana nepfumbamwe pazana dziri mudare rakakosha iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano avanodzidzisa paFriends University kuWichita mudunhu reKansas muno muAmerica.
Tiri kuona kuti vanhu vari kuvhota vari kusarudza vanenge vapuda kuona kuti dai zvachishandukawo kuti maDemocrats ambotungamirawo. Nekuda kwezvakaitika mumashure, mutungamiriri akanga arimo mumashure umo, ndakaona kunge akakonzera dambudziko rekuti vanhu vazoita kufunga kumwe, uye vanhu vati ngatimbochinjai tione kuti zvinoita sei vaende kuDemocratic Party.
Izvi zvinorevei panyaya yekuturwa kwemitemo mudare reSenate? Zvingavabatsira here pakutura mitemo yavo kuwina kwaitwa uku kuGeorgia?
Ya, zvinovabatsira chaizvo nekuti ndo vanenge vari majority party, saka zvinovabatsira pakutura mitemo yavanenge vachiita, yavanenge vachida kuti iwe inodzikwa mukati menyika. Ndinoona kuti zvinotibatsira izvozvo, uye zvinoramba zvichiitawo kuti maDemocrats aramba achienda pamberi mukati mezvavanenge vainazvo zvara ravo, kana kuti donzo ravo rekuti vatungamire rienderere pamberi zvakanaka.
Tinoona kuti nhengo yanga iri iyo kutsigirwa navaDonald Trump yakawanikwa ichikundwa musarudzo iyi. Zvinorevei izvi kuna vaTrump nekuda kwavo kuti vadzoke munyaya dzekuti vagowanikwa vachivhoterwa zvakare?
Zvinoreva kuti havachisinaba vatsigiri vakawanda sezvavai nezvavakaita pautungamiriri hwavo. Panguva yavakanga vari pachigaro, tinoona kuti pane zvakaitika zvakakonzera vanhu vakawanda weAmerica kuti vanyunyute nepamusoro peutongi hwavo. Munhu anotonga nechibhakera, munhu anenge anokonzera kuti vanhu vapikisane, poita mvonga mupopoto nemhirizhonga. Vanhu veAmerica kunyanya kuGeorgia varamba vati kwete handizvo zvatiri kudaba izvi, utongi hwakapfuura uko hwakatopfuura, hatisi kuhuda. Kana dai vachidawo kuti vanoda kukwikwidza vaTrump, zvinoreva kuti vari kuziva kuti sarudzo yavo inogona kunetsa, nekuti vanhu havachisina chivimboba chakanyanya kudzika mawari, nekuti utungamiriri hwavo hunorangidza kubimbindoka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vanodzidzisa paFriends University kuWichita kuKansas muno muAmerica vari parunare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuNigeria ari kutsvaga vanhu vainge vari pamudhudhudhu vakauraya vanhu vatanhatu kusanganisira mapurisa mana pamuganhu wenyika iyi nenyika yeNiger neZuro. Mutauriri wemapurisa mudunhu reSokoto vaSanusi Abubakar vanoti vatumira mapurisa kunoferefeta nyaya iyi. Mauto eRussia nhasi arwisa nzvimbo zhinji muUkraine achishandisa ndege dzemhando yemadhroni nezvombo zvikuru, uye vanhu vanomwe vanonzi vafa, vamwe vakakuvara. Izvi zviri kutevera mashoko eRussia ekuti Ukraine yakarwisa makamba ayo emauto. Ukraine inonzi kubva mazuva adarika yave kubhomba makamba emauto muRussia ichishandisa madhroni. America inoti haikurudzire kana kupa rubatsiro kuUkraine kuti irwise nzvimbo dziri muRussia, asi iri kushora Russia nekubhomba magwenya emagetsi nekunocheneswa mvura yekunwa muUkraine, ichiti zvinokanganisa vanhu vasinei nehondo iyi. Mushure mekunge vanhu vatanga kuratidzira zvakasimba matunhu akawanda muChina nekuda kwemitemo yakaoma yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19, nyika iyi yave kunyevenutsa mimwe mitemo. Vanhu vasiri kunyanya kurwara vave kutenderwa kugara kumba, uye vashanyi kunyika iyi havachamanikidzwe kuvhenekwa chirwere ichi. China yaive nechirongwa chekuti pasave nemunhu kana mumwe chete zvake anobatwa nechirwere ichi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekupenda mifananidzo chiri muWashington DC, Solomon Mahlatini, uye ari kuronga kuratidza basa rake raanoita pamabiko achaitwa musi wa16 zvita paAfrica World Art Gallery iri makare muno muWashington DC. Mahlatini uyo akauya muno muAmerica muna 2011 achiuya kuchikoro achangobva kupedza zvidzidzo zvedegree rake repiri reBachelor of Arts paEast Central University mudunhu reOklahoma. Mahlatini awanawo mibayiro yakawanda kuburikidza nebasa rake rekupenda mifananidzo iri uye atenderawo nenyika yeAmerica achiratidza basa rake munzvimbo dzakasiyana-siyana. Tatanga nekumubvunza kuti Solomon Mahlatini ndiani?
Ndakabarirwa kuZimbabwe muguta reHarare. Ndakazokurirawo zvekare kuKwekwe. Pari zvino ndinogara kuno kuAmerica, ndinobata basa rekupenda ndinonzi multidisciplinary visual artist. Munhu ndinenge ndichiita masculpture zvokupenda izvozvi nezvimwe zvinobatanidzira nawo neart yavanoti visual arts.
Mungatsanangura kuti iye munhu anonzi visual artist ndezvipi zvaanenge achiita?
Basa revisual arts rinosanganisirawo zvakawanda. Pane rekupenda serandinobata iroro, kune yavanoti printmaking, kune sculpture isingori yezvivezwa chete, notoshandisa metal, glass, zvichisanganisirawo newood. And ndinoitawo futi graphic design nepamps, uye ndinoitawo zvemafirimu. So ndo visual arts yazvona iyoyo.
Tinonzwa kuti mune mabiko musi wa16 December unove mwedzi uno ekushambadza zvamuri kuita. Mungatudza pamusoro pemabiko aya?
Hongu, tine mabiko musi wa16 December ari kuitwa kugallery inonzwi Africa World Art Gallery iri mu Washington DC padhuze nepaAdams Morgan. Mabiko acho anenge achitanga na5 dzemanheru achiperawo na9 dzemanheru. Hatenge tichingoonawo kuti nekuzara kwevanhu zvimwe tingangopfuurikidza mbichana 9 idzodzi. Asi ariko musi wa16 December kuAfrica World Art Gallery from 5 PM zvichiendawo mberi ku9 PM.
Iro basa renyu riri kutambirwa sei?
Aiwa, ndinotenda Mwari nevadzimu kuti basa rangu riri kutambirwa zvakanakisisa streke muno vamuAmerica. Zvimwe pangwe kuti vanenge vasati vamboonawo zvinhu zvandinge chipenda, nokuti basa rangu kazhinji ndinoreferensa ndichishandisawo mifananidzo yevanhu vekumba nenzvimbo dzekumba kuZimbabwe. Saka vamwe vanenge vasati vane exposure kwazviri. So I'm sure zvinenge zvichivanakidzawo mukuona basa rangu imomo. So basa rari kutambirwa zvakanakisisa zvikurusa. Uye ndinosenza nemagallery nemamuseum, uye ndina manager wandinoshanda naye tichifamba state to state ndichiratidzawo basa rangu irori rekupenda. Pare zvino ndakasaina kune imwe gallery, tine contract neimwe gallery kwande ndichiratidzawo basa rangu ikoko. Ndakatosaina tikati vhiki rapfuura iro. Ndiri kufara zvikuru sana kushanda navo tichiona kuti tichashanda sei zvakanaka tese.
Makatanga sei zvekupenda izvi?
Ndingati ndakatanga ndichionawo amai vangu ndichikura. Mai vangu vanoitawo visual arts, asi havana kuzoenda kuchikoro for visual arts, vanoita accounting. Asi vaigona kudhirowa, vane hanzvadzi dzavo futi dzinogona kudhirowa futi nekupenda. So ndaingoonawo vachiita mukukura imomo. Ndakazotangawo ndakuprimary mugrade 5 takaita auction kuchikoro chandaidzidza Goldridge Primary kuKwekwe. Mapainting angu akafarirwa zvikuru, akatengwa. Vabereki vangu ndopo vakatoti mwana anenge ane chipo chekupenda. Asi semaziro enyu, vanhu vazhinji havafunga kuti basa rechi rekupenda rine mari. Saka ndakangonzi ndiite imwe course pamusoro pebasa iroro randachita rekupenda. Mushure meizvozvo ndichinge ndazoyewa kuAmerica, ndomba ndikati ndanga ndakukwanisawo kutengachi mamaterials anodiwa pakubata basa rangu nekuonawo vamwe mashandiro avanenge vachiita. And muna 2016 ndopandikazoroera musoro padombo ndakati you know what, ndikandidzokere ndinoita degree rangu muart. So ndakazoenda ndakadzidza kuchikoro chinonzi East Central University chiriko kuOklahoma uku. Ndakaita degree rangu mustudio art, vanoiti Bachelorate of Fine Arts in studio art, and focus yangu inini yanga iri painting.
Uyo anga ari Solomon Mahlatini, chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekupenda mifananidzo chiri muno muWashington DC neStudio 7. Mu munhau dzemitambo tichitarisa zviri kubuda kukata. Mhemberero iri kuenderera mberi muAfrica nemhiri kwemakungwa zvichitevera kupinda kweMorocco mukota fainari ye-2022 World Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Morocco yasimudza mhemberero inovhundutsa muAfrica nepasi rese mushure mekupunzira pasi gomo reSpain nemapenareti mumutambo weround of 16 we-2022 World Cup kuQatar. Kufara kwaisa vemuZimbabwe chete asi kuMorocco kwacho uye kuSpain kune zvizvarwa zvenyika iyi zvinogara ikoko. Zvikwata zviviri izvi zvaive zvapedza zviri mangange 0-0 munguva yakatarwa uye zvemaminetsi makumi matatu akawedzerwa. Morocco ndokunwisa mapenareti ayo matatu ekutanga mushure mekunge Spain yatadza kukanda ayo. Mukoita izvi, Morocco yawana tikiti reupinda mukota final World Cup umo iri kusangana nePortugal nemugovera na 5 PM mushure mekunge Portugal yakarakasha Switzerland 6-1. Ma Atlas Lions aita chikwata chechina muAfrica kusvika mukota final World Cup achitevera Cameroon muna 1990, Senegal muna 2002 neGhana muna 2010. Asi zvikwata zvese izvi zvaitungamirwa nevarairidzi vekunze. Murairidzi wechikwata cheMorocco Walid Radragao apinda munhoroondo yekuve murairidzi wekutanga kubva muAfrica akakwanisa kusvika kumakota fainari emutambo weWorld Cup. Mutsigiri wenhabvu vaPrince Mandunda vanoti mushure mekukundikana kweCameroon, Ghana, Tunisia neSenegal vari kutarisira kuti Morocco icharamba ichivafadza.
Morocco itimu yedu yemuno muAfrica kushaisa kuti ndokufanira kuenda kumberi kuti maAfricans tikwanise kufara notimu dzimwe timu dzakawanda dzakaenda kumusha but iyo ndoyasara ndoyataa kuvimba naye kuti ikwanisa kutifadza isu semuAfricans.
Morocco iyo yakaenda kuWorld Cup katanhatu muna 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 na 2022 iri kutarisira kuve chikwata chekutanga muAfrica kusvika musemifainari yemakundano makuru aya. Mumwe mutsigiri wenhabvu vaGeoffrey Katera vanoti vari kufamba neMorocco kusvika yatora mukombe weWorld Cup wacho.
Hai, ndafara nekuti Morocco yedu yahwina isusu. Hapana World Cup tambotimboyewo kuti kuno kuAfrica isu tati vese vari kutadza kuitora but Morocco this time ndiyo chatitora.
Muongorori wemutambo wenhabvu vakuda kwashe Mangwiro vanoti vagutsikana nematambiro eMorocco zvekuti hazvivashamise ikatora mukombe uyu.
Morocco nemakura wotikapi taona kama matambiro ari kuita.
Morocco haisati yarohwa mumitambo yeWorld Cup mishanu yapfuura uyezve haisati yanwiswa kana chibodzwa chimwe chete pamitambo minomwe yavachangotamba yakateverana. Makota fainari ari kutanga nemusi wechishanu pamutambo pakati peBrazil neCroatia kwozouya Netherlands neArgentina. Nemugovera kuchange kune Morocco nePortugal kwozouya England neFrance. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tine hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezviri kubuda kumakwikwi eFIFA World Cup Qatar 2022. Kumakwikwi aya, Morocco inova chikwata chete chemuAfrica chasara yakashura mare nekurova Spain ichibva yapinda makota fainari. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzinoti hadzisi kuzodzosera mari iri kunzi ndeyezvikwerete kubva kuhurumende kunyange vakawanda munyika vari kushora danho iri. hurumende yoendeswa kudare nevashandi vayo ichipomerwa mhosva yekusada kutevedzera mutemo panhaurirano dzemari inotambiriswa vashandi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina Gaino Gumede Saidi.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga Jonga Kandemire ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 7 kaMpalakazi 2022. Igama lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje
sinahlalela bophansi science caucus basichasethi imali yasiphiwa ngizana. Imali yavela ku supplementary budget. Number 2, imali le sithethe as a private loan. Aso mali imali ofane sibhadala isiya ku housing. Asahlale emahoteli. Number 3 sivumelele ukuba nxa uthethe imali fanele ubhadale esithi pay back the money.
Amalunga edale leParliament ebandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change athi emukela inkulungwane ezingamachumi amane amadola kwele Melika $40,000 eyavela kuhulumende hathi njengesifumbathiso kodwa njengesikwelede abazasibisela.
Kuba bese kusiba khona abantu ababhadala amastendi ngesikhathi laphana kutshintshwa imali. Then abantu bathi sebebhadalile amastendi imali yatshintshwa kuba 1:1, 1:15. Then bangafenelisi ukuthi khona abasevisayo basevise amastendi lawa.
Lamhlanje izakhamizi zakobulawayo bezithe gwaqa emhlanganweni oqoqwe ngabogatsha lwezomnotho wokucubungula uhlelo lukahulumende lokuvuselela umnotho welizwe olwe-National Development Strategy. Abasekeli bebandla lama-Democrats esigabeni se-Georgia khonapha eMelika bajabule okwamagama ngokunqoba okwenze umnumzana Raphael Warnock owebandla leli kukhetho lokudinga usenator ozamela leso sigaba olwenziwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change CCC selize lavuma ukuba amalunga alo edale leParliamente emukele izikwelede zamadola zinkulungwane ezingamachumi amane akwele Melika $40,000 kodwa abisele lezo mali. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba, amalunga edale leParliamente awe CCC bathi loba nje uzulu ebasola ngokwamukela imali kumele azwisise ukuba baphila nzima njalo imali ayiveli kuZANU-PF kodwa ngeyokuthi basizakale. Umsekeli womkhokheli wamalunga edale leParliamente awe-CCC unkosikazi Sichelisile Mahlangu uthi bathatha imali njengesikwelede esithi bazayibhadala.
Okwenzakalayo ukuthi yebo siyabavumela ama-citizens nxa esithi imali wangamelanga siyithathe njengama NPs. Kodwa ke ukuthi abakwazi ukuthi imali yangkhona yavelela ngapi. Okusenza sivumelane ukuthi asizange sisabatshela ama citizens ukuthi sihlala endaweni ezinjani lesihlangana lakho njengama MPs. Ngoba u MP simkhangelele ukuthi abe ngumuntu othi lalapha hamba khona abantu bamhloniphe uMP wabo ngoba yibo babe bemfakile. Ukumfaka kwabo babe bemfake ngokuthi bayamhlonipha njalo bayamthanda njalo bayamtrust. But esihlangana lakho nxa sifika ngapha abakwazi.
Uqhubeka esithi kuningi abakhala ngakho edayile eParliamente ngoba besebenzisa imali zabo okwenza bagcine sebephila nzima. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi njengebandla bazalandela wonke amalunga abo eParliamente ukuze babhadale imali ngemva kweminyaka emihlanu.
Indaba ebesikhuluma namhlanje kubana ke si clarify ama members of parliament yetu kubana bangena njani ku loan process yama 40,000 ngoba njengathi yasikhulumile umongameli kumthi thina so sign sa ita a compromise kundaba ze integrity ukubana imali zisetshenziswa nje iko sina sihlalela bo phansi sayenza icocus basichasethe imali yasiphiwa ngizana imali yavela ku supplementary budget number 2 imali le sithethe as a private loan aso mali imali ofanele sibhadale isiya ku housing asahlale ema hotel number 3 sivumelele ukuba nxa uthethe imali fanele ubhadale esithi pay back the money
umeli wenkulumane edayile parliamente umnumzana kucaca phulu uthi njengebandla bazaqhubeka beqongosela uhulumende ukuba bathole indawo zokusebenzela eziqintini zabo lokuba babe lezisebenzi ezizabancedisa umsebenzi.
MP nxa kuthiwa uzaba ngu-MP amele abantu ngokugcweleyo. Zikhona izinto kumele abe lazo. Number 1 nxa eseHarare la kumele abe le-ofisi, abe nomuntu osebenza e-ofisini oyabe ebhala ama-report akhe esenzani, ecollector ama-act of parliament lawana ewafaka lapha. Esisho ukuthi honorable MP ilokuzeni i-agenda yanamhlanje nansi. I-act of parliament ikhona nansi, amendment esibuyile, asihlale phansi sikulungise. Singahlala bese ngitshela ukuthi kulungise kanje. Suke lapho ngihambe ngiye koBulawayo. KoBulawayo kumele kube le-ofisi. Kathesi mina i-ofisi ngilayo, ngiyayirentile ikhona ne-furniture yami, ngazithekela ngazifakela.
Kodwa umnumzana Witness Dube owebandla lethi MDCT uthi abameli be-CCC kabakhulume iqiniso esithi kusobala ukuba lokhu abakutshoyo lokwakhulunywa umkhokheli wabo akuhambelani.
Akumelanga ukuthi kube yindlela eyokuthi babe sebezidlela nje babe sebegoqa izandla. Simangaliswa-ke yilaba abanye bethu abebandla esikilabo abaphikisayo abe-CCC.
Khulu edale lephalamende umnumzana Kenneth Chokuda walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi ukuphiwa kwabameli bedale lephalamende imali akulani lozulu ngoba zimali zomsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lamhlanje izakhamizi zakoBulawayo bezithe gwaqa emhlanganweni oqoqwe ngabogatsha lwezomnotho wokucubungula uhlelo lukahulumende lokuvuselela umnotho welizwe olwe-National Development Strategy. Lolu hlelo lwaqala ngoZibandlela ka-2021 lukhangelelwe ukugqitshwa ngompalakazi ngomnyaka ka-2025. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labakade besemhlanganweni lo bathi bakhathazekile ngokuma manzonzo komnotho welizwe ngoba ilizwe lilezikwelede lamanye amazwe ezedlula amabhiliyoni alitshumi lane amadola eMelika i-14.2 US billion. Ekhuluma lezakhamizi eBulawayo Large City Hall, umsekeli kamphathintambo wezomnotho welizwe umnumzana Clemens Chitau uthi ubezohlola ukuba uhlelo lokuthuthukisa isizwe luqhubeka njani koBulawayo.
We are looking at the 14 priority areas and for each priority areas we've got specific objectives and deliver.
Oqakathekileyo ukuthi sizokuzwa ukuthi abantu bathini mayelana layo, bayizwisise, baphendule, siphendule imibuzo abalayo. Njalo sikhuluma la ngokuthi uhulumende ulenjongo yokuthi i-NDS 1 ithuthukise abantu kuSouth Africa Vision 20.
Umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube ongenela umhlangano uthi ukhathazekile ngokuhamba kwamandla kagetsi lokwebiwa kwemichina yamandla kagetsi okuzaphazamisa intuthuko koBulawayo.
Abantu baswela amanzi, abantu bayona phandle la bathatha, you know, ama-transformer khona kuthiwa ayadura, angilafikanga khona kuthiwa ayadura, but nxa yafakwa namhla kusasivuke ivandalayiziwe, kubiso lokuyothengwa kusasa kuvuke kuvandalayiziwe, kubulala inotho yelizwe layo. Ibhajethi yangikhona iyabivelela ngaphi nxa siyabethi lokho abantu bezithathela umuntu eyedwa esiyakudla edinga ukuthi edle, abaningi beswela amanzi.
Abesifazana abakubhizimusi lezokwemba okubikwa bathengisa igolide elilesilinganiso esiphezulu kwamachumi ayisithupha ekhulwini. I-65% bathi uhulumende kahleleke ekusebenzeni ngokuthenga lokuhlawulisa imithelo yabembi ngaphansi kwendlu eyodwa. Kubikwa usibonile Ngwenya.
Then the other thing, they see a proposal yokuthi when we saw igolide lethe fidelity lapha, ama charges and costs of ama certificates kuhle kukhitshwe khona phana. Then if fidelity sisiba yiyo dispersed to the relevant ministries and authorities, because the process yangona is really cumbersome. Nxa sihambe mines office lapha uyasuswa uye ku fourth floor, uye ku fifth floor. From one office to another, usukela phana uye ema, you know, it's just too much for us women. So sifuna ukuthi sibe le, at least kube le one stop shop lapho kuzayenzwa khona, preferably efidelity, because when I go and sell igolide, that's the time I have money. Ngaphuma lapha nansela imali yangkhona.
Osakhulayo wakobulawayo ongenela umhlangano unqobizitha Zitha uchaze ukuba imali devolution fund kumele incedise izakhamizi ezehluleka ukuhlawulela izitendi zokwakha kukhansili.
Kwathi kubhadala amastendi, bathi kuba kube sokusiba khona abantu ababhadala amastendi ngesikhathi laphana kutshintshwa imali. Then abantu bathi sebebhadalile amastendi, imali yatshintshwa kubo 1:1, 1:15. Then bangafenelisi ukuthi khona abasevisayo basevise amastendi lawana.
Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi kungabi ngitsho lo yedwa osalela emuva kuntuthuko ezweni jikelele. Kuthi kusiyafika umnyaka ka-2030 kungasela muntu oswelayo ezweni, kodwa izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokuthi uhulumende uyababandlulula kukho konke ezweni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasekeli bebandla lama Democrats esigabeni seGeorgia khonapha eMelika bajabule okwamagama ngokunqoba okwenze umnumzana Raphael Warnock owebandla lelo kukhetho lokudinga usenator ozamela leso sigaba olwenziwe izolo. UWarnock unqobe umnumzana Herschel Walker owebandla lama Republicans ngenyanga edluleyo ekalwezi. Ababili laba baphume kungutshiki lobhanqa kukhetho lwama midterms. Ngakho ke umthetho waseMelika wezokhetho uthi nxa impumela yokhetho ikhipha isilinganiso samavoti esiseduzane laduzane kumele luphindwe abakubiza ngokuthi yi-runoff. UWarnock unqobe Walker ngesilinganiso esiphezu kwamachumi amahlanu lanye ekhulwini 51.4%. Kwathi uWalker yena uthole isilinganiso sokungamachumi amane lasitshiyangalombili ekhulwini 48.6%. Sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe ohlala eTexas kwele Melika ngokhetho lolu.
Kwenzakele sicibili njengokukhangelela lokho esikukhangelela. Angizange ngimangale kakhulu, bengingelaqiniso ukuthi kuzaphuma impumela enjani. Kodwa-ke bekungathi konke nje kuhamba kuqonde kuyo uRaphael ukuthi uzabuyela laphana esikhundleni lesiyana.
Kungani usitsho njalo?
Wayekhokhela ngemhlomi ngitsho ngokhetho olukhulu olwakuqala. Yikho-ke la lokusuka kwama-Republicans ezesuka laphana ngemva kokudliwa kuka-Dr. Oz ePennsylvania kwabonakala ukuthi hayi sebewile, bawile abaselamdlandlalwana kade belawo ngaphambili ukukhangela ukuthi bazathatha izindlu zombi, i-House of Representatives le-Senate.
Bevele bekwenzelani khonoko kwama-runoffs nxa kuyikuthi omunye wayevele ephambili? Akusichasiseli.
Angithi kungathi kungiphonguka ngumthetho weGeorgia kuphela abawufakayo. Angithi iGeorgia ihlale i-Republican for many years, so iziyaguquka khathesi ekusebenzeni kukankazana low stage. Yikho-ke imbona bebevele benongumthethwanyana kwabo khonokho kokuthi nxa umuntu engatholanga amavoti afika 50% yabantu laba abavu vote leyo lanxa uyakhokhela lo ngakhokhela kufanele kubuyelwe futhi kuye kunqinciswa
umthetho nalo ungaba umthetho ukuthi ube ngumgoqo ngoba nxa abantu behambile bayavota bese kuthiwa buyela nini futhi ngemva kwenyanga ezimbili asimgoqo inona lo
uyiwo sibili ngeke ngezwe nje bengathi bakhuluma ngawo ngathi bayasola nabayawusola ngingazi ukuthi baza uphuma lani aluba ngabe uwinile uWalker bebengakuze bawukhuphe kodwa khathesi ngibona ngathi bazamela bake bawukhangele bake beme kanane ngoba ubungubongo kunye lapho kwinto okungazwakaliwe
uWalker abantu bebesithi ungani uyisidumunga ngumuntu omnyama nje othethwe wafakwa nje khonapho ngamaRepublic kenzi besithi kumbe abantu abamnyama bazapho ngokuyavota ngoba ngumuntu onsundu kambe yikho kubadlisileyo yini kufaka umuntu onjengowoko
lokhana lapho kusuke kwangathi uyabadina kakhulu ngoba layo undoda wangikhona engxenye yokungathi bekungathi kuyamangalisa engxenye ngabe bafaka mina kulokuthi bafake yena ngokwenza kwenza ngqo
sokuyiwa ngapi uManqoba uWarnock usezahlala okweminyaka emingaki esesihlala lweniso
neso wena ke ubeqedisile ithemu azawine laphayana ngiyabona kuba ngumnyaka ngumnyaka emibili khathezi usengena ukungena ke ngoba i-elections zabo bezikhona khathezi ezikasen ezesenate kusho ukuthi usezahamba i-city yethu kodwa ke uza ukuthi phakathi laphakathi laphana aphinde abuyele ancintise kungakapheli i-city yethu
impumela yakhona ama-Republicans wona ayemukele njani
ama-Republicans asathula afanana nje lenja yami leyanefaka umsila ngaphansi kwempenze athula sibili kwathi du ngoba kade siwakhangela ukuthi azathini abazazange bakomente bathule bahle baswaba basobele
abanye basola uTrump ukuthi kungenxa yakhe ukubana ama-Republicans lokho enqotshwa ikakhulu kulawo ama-states izigaba zonezi lapho sibili ababethembile ukuthi bazanqoba khona
iliqiniso sibili lonelo ngoba angithi uTrump ubeyinduna laphana ngesikhathi khona befaka bona uWalker lapha ubeyinduna ezikhethe ukuthi ozamncintisa lapha ngulo ozancintisa abangulo ngoba efuna abantu abahambelana laye abakhuluma ulimi lwakhe abalandela yena kuphela
Mnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esixoxe laye eseTexas khonapha kwele Melika Umkhokheli wenhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe uMnumzana Tafadzwa Chikumbu useWashington DC elanda umhlangano lapho kudingwa khona amaqhinga okulwisana lenkohlakalo esibhahile kwele Zimbabwe. UChikumbu utshele iStudio 7 ethi umhlangano waqoqwa nguhulumende wele Melika ebambane lenhlanganiso ye-Transparency International. Ubuye wathi kulamalunga aphuma emazweni alikhulu lamachumi amabili lane 124 anxusiweyo ukuzophatheka kulomhlangano. Lawa malunga agoqela inhlanganiso ezizimeleyo kanye lenhlanganiso zikahulumende zamazwe achiyeneyo. Inhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission eyabunjwa nguhulumende ngenjongo yokulwisa inkohlakalo layo iphatheka kulomhlangano osungulwe izolo ukhangelelwe ugqitshwa ngolwesihlanu. UChikumbu uthe kuningi okumele kulungiswe elizweni leZimbabwe ukubona ukuthi inkohlakalo kayiqhubeki imemetheka. Njalo lapho uZulu abona kule nkohlakalo khona engatsheni zikahulumende angesabi ukuyamangala. Uphethe ngokuthi okwamanje akukabi le mithetho eqinileyo evikela labo ababika inkohlakalo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abedale elahlulela icala eletheswa inkampani yowakaba ngumongameli wele Melika uDonald Trump lokugqila ekubhadaleni imithelo ye-tax kuhulumende bamfumene lecala ngoba wayevale ngokuthengela abaqondisi bale nkampani izindlu lezimoda. Inhlanganiso e-Trump Organization ibhekane lokuhlawuliswa imali edlula isigidi lengxenye yamadola $1.6 million e-fine. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Mondli Mabhayisa osehlala lokusebenza kweleBhilithane.
Indoda nje evela eKhezi, yazalelwe eKhezi, ngakhulela kobulawayo, and then nje ngomumo welizwe sacina sesilapha eNdlane.
Singathi wabuya nini khona ngapho ke eBhilithane?
Lapha ngabuya ngo-2001 sesigugele khona ngapho.
Ye, kunjani khona ngapho usebenza msebenzi bani, njalo kuyasebenzeka yini?
Hayi, kuyasebenzeka nje, kodwa ke kuyasetshenzwa lapha, kufuna indoda elivila. Hayi, mina ke ngikhona apha kweze health. Ngiwunesi, I've been a nurse for over 10 years now.
Singathi sule sikhathi sibili ufikile khonapho. Nxa ukuthi ukhumbula ekhaya, ubona ngazani ke kuyasebenzeka yini nxa usuqhathanisa lo wakubhekane lakho ekhaya nxa wakungunesi ngaleso sikhathi?
Kuyasebenzeka lapha, kodwa ke ekhaya ngenxa yomumo wakhona kungaba nzima. I mean, siyafisa sonke ukubuyela ekhaya because inkaba zethu zikhona, and home is always home. Kodwa ke kwakhathesi ukuthi umuntu alale engalambanga, sizabe sincincingi sakhonapho.
Ye, sizakuthiwa ke nxa lisebenza umsebenzi onje kuyangena sibili lihola ngengwane, he? Kunjalo?
Hayi, ilokhu zeni. Into le iyahlupha, kunaza kuhola ngengwane lapha. The cost of living inzima, into ziyadura la. Ingena ngapha iphuma ngayo. So, hayi, ayikho leyo. Kuyasetshenzwa lapha, nxa ufuna ukugula kumele ubone ukuthi ubopha ziqini, njalo kumele uzewenza, akula sikhathi sokudlala.
Ye, singathi ke nxa usukhangela sibili ungatshela abantu uthini ngomsebenzi wakho, uyawuthakazelela kumbe kunjani, unzima kanganani lezinto ezinjalo, kusitshele khonapho.
Umsebenzi orayit, ngiyawukholisa. Mina ngu-mental health, so singathi every day is different. Kodwa ama challenges akhona maningi, njoba abantu bekwazi ukuthi siselizwe nelingayisilo lethu. Kwesinye isikhathi uba njululo luba khona, kodwa ke kumele uzimisele ubone ukuthi uyazinakekela, ngoba anything uyabazenkathazweni la. Njoba ngisitsho ukuthi nje uyabuselizwe nelingayisilo lakho, so kumele ubone ukuthi yonke into uyenza ngendlela eqondileyo, njalo uhlale unobuntu. Abantu bakithi, abantu abamnyama abaningi balobuntu, kuyasiza kakhulu nxa usebenze emsebenzini enjengaleyi, because kumele uhlale ule empathy liyana.
Ye, abaningi bathi nxa usebenza kanje kumele ukhumbule ekhaya. Kunzima kanganani ukukhumbula ekhaya sibili ukuthumeza okuthumelayo into ezinjalo?
Ingxaki esisuka sibe nayo yikuthi abantu abasekhaya ezikhathini eziningi ama-expectations abo asuka abe makhulu. For example, umuntu nxa engakufonela ethi akumfakele okuyi-£50, yazi okuyi-£50 kwakhona kunzima njalo ukuthola kahle. Kusuka kwesinye isikhathi kukwehlisa umoya. Isifiso sokusiza abantu silaso sibili, nxa kukhona siyasiza. Siyasiza here and there. Kodwa ke imali yakho nenzima ukutholakala la.
Ye, phosela ukugcina Mabhayisa.
Siyajabula kakhulu ukuba se ehlelweni lwenu. Lathi sinje nxa sivele sikudiaspora, so kwezinye isikhathi kusikhumbuza ekhaya, ukuxhumana labantu bakithi into enhle kakhulu, kusenza sijabule kakhulu. Ngamafithane nje ngiyabonga i-opportunity yenaleyi, and sengathi kungakhula abantu balalele, baqoqe, thuthukisane, sakhane ngaso sonke isikhathi.
Lo ngumnumzana Mondli Mabhayisa odabuka eZimbabwe osehlala lokusebenza kweleBhilithane, besixoxa laye eseNewcastle upon Tyne.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane lo mncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abachiyeneyo abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyani indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo ye-FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Imidlalo yenguqu yenkezo yomhlaba yalonyaka eWorld Cup 2022 eqhutshelwa kwele Qatar iyaphambili imangalisa abantu abaningi ngendlela amaqembu amakhulu kwezenguqu anqotshwe ngawo ngamazwe amancane kumidlalo le. Impumela yemidlalo isenze ababhejayo abaningi ukulahlekelwa zimali lempahla. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Iqembu leMorocco ligenqule eleSpain 3-0 ngemva kokutshaya imbekwa ama-penal shootouts. Kukanti eleSpain likhuthe imbekwa yonke. URonald Mabena uthabe umanzi ngokunqoba kweMorocco.
Hayi, izolo mina lakhathesi ngolimi lwabafana lolo lesikhiwa, I'm still on cloud 9. Thumbs up Morocco, go Morocco, go. Bangichazela kakhulu abafana beMorocco, ikakhulu oziyethi lapha. Enje ngingalibali futhi yena ugoalkeeper weMorocco usithabise kakhulu ngokusevela obasket ama-penalty lapha, a-veteran football, a-history of world football.
Imidlalo le isijabulisa labesifazana, omunye wabo ngu-Agnes Phiri.
Mini bora ngiyayibukela, ngiyayithanda okuzwayo, kodwa ngihamba lesitimela esihamba ewinileyo iye ngisapotayo. Angikhethi team, abone njengayizolo ngithabe kakhulu, iSpain sidliwa iMorocco.
Abanye mama bakhona yena bebhawu.
Yebo, bekhona sibili banengathi amagesi thina phela lezi nsuku ayahamba eqima. Sho ngale babe layitha ama generator siyabe siyabukela khona ngale.
Ebhawu.
Yehe. Mina vele ngithengisa khona ngale. Sho abanye babe bebuya sebe buya kimi nje sisho ubukela la mina ngithengise ngikuthengisa.
La bezombusazwe sebethona kumabona kude bebukele imidlalo le. Umnunzana Alben Mhlanga inkokheli kubandla le Triple C.
Kodwa bekunzima ukuthi i-team ingakadlali ukuthi sibili ubheje uthi ukuthi leza wina yipi. Ngoba ibhola kuyakufalela abanye abaye bebe bebheja lithi libukele njalo lithola imali ngalo ngoba into yemali. Kodwa hayi kakubanga njalo, ububona nje ngokugcina. Into futhi enginanzeleleyo i-technology iyanceda ye, kodwa hayi kulamanye ama-goals sibili ade ngiwabona uzokuthiwa enye ihafu yebhola ingapha, enye ihafu yangapha uzokuthiwa hayi kayingenanga.
Impumela yemidlalo le ilahlisa abaningi abathanda ukubhejela inguqu. Umnumzana Alaska Moyo uthengise umabona kude yakhe i-TV kanye le-fridge ebhejela ibhola wadliwa.
Hayi, ibhola limbulele buti, asispecially World Cup enale. Angaqala ngabheja ngawina, ngalandela ngawina. Okwesitri bangitshaya imali yonke yaphela mna. Mana njengisa ifriji le-plasma, ngirikava imali yami ebhoreni. Abambasa putha singasala ngela lutho. Angiyakhala. Le bhora lami kwangisalibukeli, selibukele ebhawa, ngisela TV. Ifriji yansela amanzi okunatha eqanjayo.
Ubongani Sibanda laye uthengise imota yakhe ebhetshela ibhora wabamba phansi.
Ngiyazama ukuthi mbhejabheje lapha, maybe ngatholathola ngoba ngicina ngithengisa imoto yami ithazi.
Kukuthengisa kwami le imoto vele ngangizitshethi ufuna uku-upgrade. Ngaze ngithengisile sengihugeka nje ukuyisoka bhethi ngisithi hhayi mana ngizama ukuthi ngigezelele lokho yimali. Hhayi, amathimu kwanijayelela phansi. Wena bemfakile impela amanye kodwa iBrazil laphana against iCameroon. Le Spain against lokuzini. IJapan. Azangikhipha, azangijayelela phansi hayi.
Isigaba sesithathu salimdlalo wama-quarterfinals aqala ngolwesihlanu lapho iCroatia ezinqikelana leBrazil, iNetherlands leArgentina. Ngomgqibelo iMorocco ihlangana lePortugal. Bese kusithi England inqikelana leFrance. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Ku-Live Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela injabulo evezwa ngabantu ngokuphumelela kweqembu leMorocco ngokudlulela kusigaba sama quarter finals kumncintiswano wamazwe omhlaba owe World Cup oqhutshelwa kule Qatar. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo 6:30. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.